Kasuaya turu, kasuaya muru, Zimbabwe, Shuburuana, dua kecil tu, garam muru, nyara, Rosulan, wanita, jago. Sebab jaga muka itu, dua kakan dia muru, dah ini beri kepatuh, nama muru, Zimbabwe, Lesotho, Mazimbabwe, Lesotho, Rizofu. Naka doler wanita, namu kombre, hari kibu wanita. Izo zosino zekanwa, mambo na mambo. Anubata mechilo kana anubata chilo ndoya anuunde kwa nayo achigajwa achipambira mbiko yetu wa mambo haungale mambo kana usina mbiko yetu saka mvureso ili pasipe maji mambo rindale mvure makanguru ere mmakurazi makuru mvure mmakurazi mabiki reso ili pasipe maji mambo nakatarisa bumbire redire mkeme rakaburisa pachena iro kuti mambo ndiye muridzi wenyika yaanotonga yatingati pachirungu communal land chatisiri kuda isisu ivhu kunzi raita mutupo kuti iri raivhure papapa iri raivhure papa urongwa hwekuti mambo ave ndiye anotonga ivhu hunoita kuti vanhu vasapakatani vanhu vave nechita vanhu vave nehunhu kana mambo ari iye ari kubata nyaya yevhu mhosva dzekupakatana vanhu vachikwirirana kumatare mikuru zvinoita shoma zvikuru
kouyawo panyaya yekurambana changamire nembire sei yave pasi pemadzishe
kana vanhu vachiroorana nyiko yekuroorana iri pasika dzakaninzvani tsvakirai kuno rusambo chigara chituru magutandebvu mbonano zvese izvozvo zvinokomberedza pfuta dzedu saka kuti vanhu vasarambane muzimbabwe zvinhu zvakanaka kuti vamadzimambo vari ndivo vanobata nyaya yetsika dzekuti vanhu vasarambane zvinoita kuti michato yedu yechivanhu ienderere mberi makatarisa pari zvino kurambana kumwe kwaakuitika kwakwe makare naidzo ndakandomiri vanhu vakadanana vakakonzana anoziva kuti apo panotuma kurambana kwavakuda kumatare hakuchisiriko parudo pako kuti vachigovana zvinhu imwe dzimwe nguva vanogovana pasina kana budzi ndinotaura mwana saka kurambana kwanjake njake asi vanhu vakabuda nemumako madzimambo vachichiurwa vachipiwa mhiko dzorudo miko dzowanano kurambana kunoita kushoma
asi pavanenge vachiroorana vanhu ava totarisa ivo vari kurambana changamire vanenge vambouya here nekumadzishe
maita vajonga havauye nekumadzishe asi dziso ramambo rinoona kwese nzeve dzamambo dziri kwese mambo ari machinda sadini ana mafabhuku ake ikoko ndokunobva tsika dzomuruwa kuti munoumu vanhu kana vachiroorana vanoroorana zvakadai isusu kana tsika dzisina kufamba zvakanaka pakunyaya dzekuroorana tinochiima saka tsika ndodzatinotendedza ndodzatinoendesa mberi kutaiwa kana vanhu vaakuroorana ngatiteedzerei tsika dzedu dzepasi chigare kuitira kuti vana vasati vaende vodzoka zvoita kunge dande
ko kunyaya yevhu iyi changamire chinoita kuti munhu angotengesa minda kana kugovera munda asina kuenda kwamambo chii chinozosvitsa pakuzoti dzizouya kwamuri dzaamhosva dzaakutongwa
ivhu redu sekutaura kwandaita kune inonzi communal land ndokwatobata izvi ozova resettlement land ndomumapurazi makurumu ikoko inenge ichinzi state land ndekwehurumende kune maland officers vanogovera minda asi mambo achipindawo mukomiti iyoyo asi kumaruzevha hatibvumire zvachose kuti vanhu vatengese minda nekuti minda iri kumaruzevha ine mhaka soko dzidzi dzena tembo mazimbakupa dzosa manyanga ine makura asi vanenge vaakutengesa ndonharadada dzaakukanyanisa munhu uri kuitika mumaruzevha matogara zvaakuita kuti kana atengesa vamwe vaakuenda kumadzitaro emhosva vasingazive kuti pabumbiro remutemo rakapa masimba akasimba kunzi mambo ndiye muridzi ane simba ane authority ne jurisdiction mukomini end.